zuva iri kwatiri rakakosha zvemandoro kwati. Tokurangarira magamba edu achiri mapenyu, vakanga vachirohwa nezano vachirwira rusununguko munyika muno. Torangarira magamba edu afurwa mazuva afura aya. Vana vemuZimbabwe vari kuedza kurarama vachiurayiwa nezano, ndo vanhu vati kurangarira. Vamwe vati kurangarira zvikurusa ndibaba mufi baba Richard Morgan Tsvangirai namai Susan Tsvangirai. Tasvika pachinhano icha icho chiti nemhaka yekuti baba Tsvangirai vakaedza kurwisana nezano kuti vaibvise muchigaro. Ndo vanhu vatinorangarira ivavo. Tina comrade wedu Itai Dzamara nanhasi watisingazivi kwaari, asi tiri kunamata kuna Ishe kuti kuveevha kwaari Adzamara Itai. Ishe dzorodzai mweya wake. Torangarira magamba edu ese eMDC akaurayiwa nezano.
Ko, imi makwanisawo here kuenda kunoungana nevamwe kuHeroes Acre kanawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri matunhu dziri kurangarirwa magamba akafira nyika?
Tese tinoziva kuti zuva iro riri izuva rezano. Takatoziva kuti zvakakosha ndokuti timborangarira nesu tiri toga. Magamba akatirwira pahondo yerusununguko 1980 pavakadzoka kumusha. Ivapo tovarangarira because vakatirwira hondo kuti tibvise mabhunu aitishungurudza, tisingazive kuti kubvisa mabhunu kwatakaita takazoita mabhunu echitema manje ndiwo akutotishungurudza kupfuura mabhunu acho aitishungurudza. Tinovarangarira ivavo, but hatingamboendi tonoungana nevanhu vezano vanoshandisa zuva iroro kutsoropodza vana vemuZimbabwe, kushungurudza vana vemuZimbabwe, kuita vana vezimbabwe zvipa. Hatifungi ndivoga vanofunga.
Imi urongo wenyu hwokurangarira vanhu vakaita sana baba Tsvangirai, mai Tsvangirai, vana Itai Dzamara, pane pamaungana here kana kuti muri kungovarangarira munhu ari kumba kwake?
Tasangana mumahofisi zenyu eMDC, tobva taita minamato tovarangarira, tochema kana tichichema, toimba, todini. Vame kwaunenge uri kana usina kukwanisa kuenda, munamato yavo yavari kuita kudzimba ndiyo yakakosha.
Urongwa hwenyu imi semaonera amunozviita, munenge muchida kuti zuva reHeroes Day rifambiswe sei?
Isusu tiri kuti zuva reHeroes Day nderekuti vanhu vatinoti mahero ngazvibve kuvanhu. Kuti kana uri munhu unenge uchishanda nevanhu, vanhu ndivo vanoziva mabasa ako. Paunoshaya, vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti aiwa muzvari kumano nekushaya kwaakaita. Basa rakatiitira iye achiri mupenyu, isusu sevana vemuZimbabwe, ane kodzero yekuti aende kuHeroes Acre. Iko zvino Heroes Acre yedu ine mbabva dzimwe dzinotyisa dzokuti kana vakandiendesa ikoko ndafa inini, handina chokwadi kuti ndingapagara ipapo.